Zimbabwe yakunda Zambia 4-2 nezvibodzwa zvanwiswa naKama Billiard naTino Kadewere. Asi vakomana ava vapota vanyura pasvika maminiti makumi mapfumbamwe akatarwa. Zambia ipambiri 2-1 asi Kadewere akakwanisa kunwisa chimwe chibodzwa kuti zvikwata izvi zviite mangange mutambo uyu ndokupinda muextra time. Muextra time, Billiard anwisa kaviri, Zimbabwe ndokurova Zambia 4-2. Zimbabwe yave nemikombe yekosafa cup mitanhatu, miviri pamusoro peAngola, South Africa neZambia idzo dzine mikombe mina. Murairidzi wechikwata ichi Sande Chidzambwa aitawo murairidzi wekutanga kutora mukombe uyu kanokwana kana. Muteveri weDynamos vaPonce Mhundiwa vanoti zvanda zviri pachena kuti Zimbabwe itakunda.
Zvinhu zvakazagara zviri pachena izvi kuti vakomana vanohwina. Vakomana vafadza. Ndizvo zvavafadza vatamba zvetimu hauya yupi.
Kadewere ndiye anzi atamba kukunda vatambi vese mumutambo uyu, asi iye anga achizvizivawo sezvo vanga vakagadzirira zvakasimba mutambo uyu.
Tanga tichitaura nezvemutambo uyu zvakanyanya nekuti tanga tida mukombe uyu, saka zvaitika.
Kadewere akanda zvibodzwa zviviri. Mawarriors ari kuenda kumba achinyemwerera nemari inoita iyo zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu emarand iyo vatambidzwa nekutora mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.